Studio 7 yakashanyira chipatara ichiviki yapfuura ikaona varwere vakawanda vaiti vava nemazuva akawanda vakamirira kuzoonekwa navana chiremba zvokuti chipatara ichi chave kupererwa nezvikwanisiro zvinodiwa pakuona varwere zvachinenge chapemhawo kubva kumhiri kwemakungwa. VaFriday Chimukangara vanova mukuru wechipatara cheKaranda Mission Hospital vanoti zvokushandisa pakurapa varwere hazvichakwani zvekuti vamwe vave kurara pasi sezvo mibhedha yakazara nevamwe varwere. Vanotiwo zvakare vana mukoti vave kutofunga zvokunotsvaga mabasa kune zvimwe zvipatara nokuti havasi kuwana zororo rakakwana pabasa ravari kuita pachipatara apa.
Nokuda kwevanhu vakawanda vari kuuya pano pachipatara, tiri kusangana nedambudziko rokuti izvo zvokushandisa hazvichakwanirani, zvakafanana nemagloves nemishonga. Uye tikataisa mawodzi akazarisa zvokuti izvo vanhu vava kurara pasi, mametresis amashoma haasi kukwanirana, saka mapatients awandisa. Panguva imwe cheteyo imwe dambudziko ndirokuti izvo vashandi vashoma. Nokuda kuti vashandi vashoma, vanhu vamanese ava kuneta, vamwe vacho vakutofunga zvokutobva pano vachienda kune dzimwe nzvimbo nokuda kwebasa rawandisa. Saka tine dambudziko rokuti izvo dai tawanawo vamwe vashandi vangawedzerwa kuti dambudziko iri rigopera.
VaChimukangara vanoti vanhu vazhinji vanomhanyira kuKaranda Mission Hospital nokuti vanonzwa nezvekubatwa zvakanaka kwevarwere kubva kune vamwe vanenge vakambobatsirwawo pachipatara apa.
Vanhu vanouya kunoKaranda vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana Zimbabwe yose, nokuda kwokuti izvo vanonzwa vanhu vanenge vakabatsirwa kuno kuti kune masevhisi akanaka zvikuru. Vanotaura pamusoro pokubatwa zvakanaka kwemapatients, kuti vanowana nguva nanachiremba voonekwa nanachiremba, uye manesi anovabata zvakanaka. Uyewo chimwe chinhu zvinovakwezva ndechokuti izvo vanowana nguva yokuenda kumunyengetero nemachaplains, saka izvozvo zvinovanyaradzawo pamweya yavo kana vachinge vauya pano.
VaChimukangara vanoti Karanda Mission Hospital ine vana chiremba vana, vana mukoti makumi mana, avo vave kukurirwa nebasa.
Pari zvino Karanda Hospital ine vana chiremba vanokwana vana, uye vakoti papepa vanofanira kunge vari makumi mashanu nomumwe chete, asi manesi aripo pari zvino tinongove nemanesi anokwana makumi mana chete.
Mbuya Nyamukuta amai Jacqueline Mudzengi vanoti madzimai mazhinji ari kuuya kuzosunungukira kuKaranda ari kubva kuHarare, zvekuti nzvimbo yemadzimai vane pamuviri ine mibhedha makumi matatu chete kubva muna gumi guri gore rino yave kuchengeta madzimai anodarika makumi mana.
30 bedded ward, but iko zvino tinogona kuita mapatients anosvika kuma 45. Zvokuti vamwe vanopesa pamafulobe. Tiri kubva kuHarare, vamwe vari kubva kuGokwe, Kwekwe, vari ngobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi vazhinji vari kubva kuHarare nokuda kuti vari kuti machiremba haasi kushanda. Saka tinoona kuti maoperation edu anga taisita 10 cesarean sections, but iko zvino akwira kusvika pa30 pamwedzi waOctobe.
Amai Emily Mchenje avo vanoshanda nemadzimai akazvitakura vanoti pavana mazana maviri vakazvarwa muna gumi guru, vashanu chete ndivo vakabva munharaunda yedunhu reMount Darwin.
Mwedzi waOctobe takaita mazana maviri 200, asi pa200 ipapo vashanu chete ndo vakanga vari vemunharaunda yedu yeWard 14. Vamwe vanobva kunharaunda dzakasiyana siyana. Tine vanhu vari kubva kuna Nachitungwiza, Marondera, Chegutu, Kadoma, rongoti nyika yese vanhu vari kuuya nekuda kwokuti kumwe kwacho vanenge vakanzi munofanirwa kuitwa siza, dzimwe dzinoitwa, dzimwe dzisingazoitwi, vachizosununguka zvavo zvakanaka. Asi vanenge vabva kunzvimbo dzavo vakaudzwa matambudziko kuti vanogona kuita matambudziko pakusununguka.
Vatendai chigumira vanoshandira kudi kunorapwa varwere vasingapiwe mibhedha kana kuti outpatients department vanoti vanosangana nevarwere vakawandisa vakakuvara mabhonzo nevaiva nehura wakamonana mudumbu zvinova zvinhu zvinoda kuitwa maoperation.
Ese maprovince vari kuuya kuno Harare, Mashonaland Central, Mashonaland West, East, Masvingo, Mat North, Mat South, ese maprovince vari kuuya kuno. Zvikuru vanenge vaine maproblems emabhonzo nemaemergencies akawanda ari kubva kuHarare, vanhu vanenge vakamona namaura maacute abdomen vari kutitorera nguva. Every day tinenge tine macases akafanana naiwani.
Vachigumira vanoti varwere vakawanda vanofarira kuuya kuKaranda Mission Hospital nokuti vanachiremba vanoedza nepavanokwanisa kuti vaone murwere wese anenge asvika pachipatara apa achidzokera kumusha kwake agutsikana nezvaanenge aitirwa.
Maequipment tinayo, mishonga inotengwa nechipatara, saka izvozvo vanhu ndozvavanovinga. Okay, Karanda Mission Hospital, chinhu chikuru chandinoona ishoko raMwari. Vazhinji ravanovinga kuti vasati vatanga kurapwa vanoparidzirwa vonzwa kuti shoko raMwari rinorevechi vozouya kuno kwatiri, uye rudo rwemanesi nevashandi vese vari pano ndo chimwe chinhu chikuru chandinoona chavanovinga. Kashomanini kunzwa kuti munhu abuda gedhi asina kubatsirwa. Vazhinji vese vanotrial by all means kuti vabatsirwe.
Karanda Mission Hospital iri pasi pesangano reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZASH, iro rine zvipatara zvinodarika 130 zvarinoshanda nazvo. Mukuru weZASH amai Vuyelwa Chitimbire vanoti Karanda Mission Hospital inobatsirwa nemadona ekunze kwenyika zvokuti mishonga nezvikwanisiro zviri pachipatara izvi zvinongoenderana neuwandu hwevanhu vemunharaunda yedunhu reMount Darwin. Amai Chitimbire vanoti kuwandisa kwazoita varwere vari kuya kuzorapwa kuKaranda Hospital kwatovhiringidza mashandiro epachipatara apa zvokuti vashandi vari kushaya zororo.
But vanoti kuti vari kubatsirwa neoutside countries vanot donate maresources. That's why vanhu vachiuya, because vanonzwa kuti Karanda ine mushonga. So vakaenda kunotichwa ikoko vachipuwa mushonga, vanodzoka kuno kuti aiendea kuchikaranda. So challenge tinayo kuti ezach atigoni kubatsira totally kuti tivashande smoothly, because budget yacho haina kubhajetera vanhu vari kubva kwese kwese, yakabhajetera vanhu vekucatchment area yekuKaranda.
Mumwe wevana chiremba vanoshanda pachipatara apa, Dr. Paul Fissel, vakatsinira zvose zvakataurwa nevashandi vepachipatara apa, uye vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai chipatara ichi chichazoguma chisisina mishonga yokurapa varwere kana kutoguma chatovharwa. Dr. Fissel vanoti dai makurukota ese hurumende amboitawo chirwirwangwe sezvakamboitika panguva yakambonetsa chirwere chekorera kuti vabatsirane kurerutsira varwere vari kuya kuzorapwa paKaranda. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADA rakaburutsa mashoko ekushishikana richiti kusakurumidza kuri kuita hurumende kuti ipedze gakava riri pakati pebazi rehutano navana chiremba vari kuratidzira kuchakonzera kufa kwevanhu vakawanda, zvikuru madzimai anenge akazvitakura. Mukuru weZADA vaCalvin Fambirai vanoti tsvagurudzo yakaitwa neZimbabwe Demographic Health Survey munguva pfupi yapfuura yakaona kuti madzimai akawanda anofa paanenge achisununguka pagore rega rega. Vafambirai vanoti vari kukurudzira kutaurirana kwakanaka pakati pezvikwata zviviri izvi nokuti gakava iri rikasagadziriswa nechimbi chimbi, matambudziko achasangana nevarwere achatokura zvinotyisa, izvi zvinozokonzerawo ndufu dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuKaranda Mission Hospital kuMount Darwin, ndini Kerim Dzamiri.